Ishe Magudu vakaberi kwa wachinzi vakafa Mukwadi. Vane makore makumi mana nemashanu vakagadzwa mumasvingo gore rapera. Kunyango vachiti pane vamwe mumhuri mavo vasingadi kutungamirwa navo nekuda kweurema hwavo vanoti izvi hazvisi kuvadzosera kumashure. Ishe Magudu vanoti vanofanira kuti vanhu vavo vari kufadzwa nemabasa avo vasingatarisi kuti vakaremara sezvo vakatanga urongwa hwezvunde ramambo mutsva hwekuti musha wega wega vanhu vaite parutivi mugomwe mumwe chete kuna sabhuku pakukowa.
Gore rinoiri takaronga kuti tiindrojuse zvunde ramambo tichiti kana munhu vanhu vakohwa sabhuku umwe nomumwe paimba imwe neimwe unofanira kutora bhaketi ringava rerukweza, ringava remapfunde, ringava rechibagwe, ringava remhunga, chounganidza zvose izvozvo tozopa vakaremara, tozopa nherera nechirikadzi dziya dzisina vanosapota.
Vanotiwo
takakurudzira kuti vanhu vavake matoilets anogona kuakomodheta even vane disability mumisha yavo, uyezve takakurudzira kuti vane disability vose vari munzvimbo vabuditswe pachena vaendiswe kuzvikoro. Tikakurudzira kuti umwe nomumwe mwana ave nekadhi, uye mubereki woga woga unofanira kuzvarira kuchipatara.
Vanotiwo vakaudza masabhuku avo pamwe nemakanzuru kuti panogovewa chikafu munguva inoyenzara vatange kunyora mazita evakaremara, chirikadzi nenherera senzira yekuti vasasiwe sezvavaimboitwa kare. Vanhu vakawanda vakaita saamai Cecilia Mugezi vemurai nekwamusvovi kwanyika vanhu vanoti vanhu vanotambira zvirongwa zviri kuitwa naIshe Magudu.
Tinofara zvikuru nezvatiri kuitirwa namambo wedu kunoku kutirangarirawo sevanhu vakaremara nenherera. Chirongwa chakatinakira, saka tinozvitambira nemufaro mukuru.
Apowo vamwe vakaremara munzvimbo iyi vakaita savacharles Magura vanogara murani nekwamagudu uye vasingaoni vanoti umwe wavo ari kuvasimudzira munharaunda yavo.
Isu sevagari vemuno mambo Magudu tiri kufara zvikuru neprogiramu yezvunde ramambo yavakatirongera yekuti kune vakaremara vari muno vakwanise kuwanawo zviri zvinovabatsira nokuvararamisa sinzi gore rinokuinedya kuti mvura isina kunyatsonaya zvakanaka.
Masangano evakaremara vemasvingo Disability Network vapresident Jakarta vakakurudzira nhengo dzavo kuti dzipinde muzvigaro zveutungamiri kuti dzikwanise kurwirawo kodzero dzavo sezviri kuita Ishe Magudu.
Tinoona zviri kuitwa neumwe wedu sezvinhu zvakanaka, sokuti tinokurudzira kuti vamwe vese vakaremara vapindewo muzvigaro zvakafanana kune zvepolitics, kunyange kumachechi chaiko, kunyange kuzvigaro zvipi nezvipi. Tinokurudzira kuti dai vakwanisa kupinda tawanawochi vanotimiririra.
Ishe Magudu navasanodeme avo vakasarudzwa kuva mutongi wedare repamusoro wekutanga asingaoni vari kuratidza kuti zvinokwanisa kutungamirira kunyange munhu akaremara. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.